A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 15th, 2018, where today we are discussing about the status of women in the country a year after the ouster of former President Robert Mugabe. We're also going to be looking at what transpired in Harare today, where MDC President Nelson Chamisa held a press conference on his stance on an invitation by the Commission of Inquiry investigating the August 1st shootings for him to appear before the Commission. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Yeboke kulabo abafuna ukusixhasa kunqoqo yethu leyi, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
We are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Thank you. If you're just joining us today, we are talking about what transpired in Harare today, where we saw MDC president addressing reporters in Harare today. Mr. Nelson Chamisa said he would not appear before the Commission of Inquiry as requested by a letter of invitation extended to him today, unless the president, Emmerson Mnangagwa, is also invited.
And remember, the Commission of Inquiry investigating the August 1 shootings invited MDC leader Nelson Chamisa to respond to allegations that incited the violence that left six people dead. Chamisa said he will only attend if President Emmerson Mnangagwa is summoned as well to give evidence.
Let's take a listen at what Mr. Chamisa said in Harare today.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated, they're there, right? But I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right. Just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kupamu kuda pawati fewa mnanga kwa wati fene mfangu. Patutu wana kupati fuo unika ya ponja, nilu wengo, rukutu unosuka utimula. Kaku kukwezi, aka saita kutinyika yale ni mirishonga. Antoza ama kutimu nilu nyarara, tisirake zila mtu nyarara, iwo ni tada mziko nae. Saka izo zezo, ndo patawa kukuti tisada kuona tamba ya tapuwae, kuti iwo wari kushezi wae. Wachi wenga wari kushezi wae. Kana wachi shezi kwa, tocho wona manje kutisunji, nufamba sende. Kana wasinga shezi, kule wa kutipane damu ziko. Rukuti tano kuti commission ni kwa yakarere kera. Kana isina kwa yakarere kera, chipa kwa kutoa wazita. Kana wapu kutoa nushezo, wasi wakati wazita. Ina nina chokuanda.
We're listening there to President Nelson Chamisa of the MDC at words that he spoke at a press conference in Harare today.
And let's also take a look at the violence that occurred on the 1st of August, soon after the elections.
I'm No, people are scared. They're just beating up people.
Oh yeah, yeah, yeah. I'm looking for it.
Now, those are some of the incidents of violence that took place on August 1.
Meanwhile, Studio 7 and the United States Embassy in Harare and the Media Center held a town hall in Mutoko today to discuss some of the challenges facing the residents of the area, which is popularly known for its black granite, which the residents say is not really benefiting the people. But we'll bring you pictures and voices from the people of Mutoko as we move on. Over to you.
Yebo ke abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula udaba lokuthi umnumzana nesenchamsa limbonile lamhla ekhuluma lentatheli izindaba esithi yena ngayikuba phambi kwekhomishini esimbizile anti liyayikhumbula ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ecubungula udlakelo olwenzeka ngemva kokhetho abantu betshengisela sebeswele isineke sokuthi belindele ukuthi impumela yokhetho ibinjani. Ngakho simzile ke umnumzana Chamisa sithi hayi kuma njengoba emenyiwe ukuthi hayi kuma phambi kwale ikhomishini ngoba esithi kungani laye umongameli Mnangagwa engabizwanga, kungani umsekeli wakhe laye umnumzana Chonge engabizwanga, engani nje umuntu othi yena bayameyisa ngokuthi abuye. Ngakho ukuthi kasoze ahambe ukuthi ayikhuluma kule ikhomishini. Esibona abasekeli be-MDC abaningi besithi isekela konke okukhulunywayo, kungani okuningi kwakhona kusekela uhulumende, njalo bafuna ukugcona ibandla le-MDC. Simzwile njalo ekhuluma umnumzana Nelson Chamisa esithi yena hayi labo abahamba batshengisela babe senza ubudla, kwakungafanelanga betshengisele ngoba babe vele bengani bazibizela baziokhela amalahle ekhanda. So ngakho ke sizalucubungula lolu daba ukuthi kambe besitshoni lapha umkhokheli we-MDC. Njalo siyathemba ukuthi sikhulumele sakhe ngaphambilini kwalokho ukubuya kwethu lapha. Umnumzana Nkululeko Sibanda uthe uzabuya azosichasisela konke obekukhulunywa umkhokheli webandla lakho ukuthi ubesithini. Ngakho ke sizazwa okuningi njalo lani nxa lifuna ukulile mbuzo lifuna ukumbuza yona liyakwazi ukuthi nguye umlomo kamnumzana Chamisa Chaya ucingo ke kwenza ukuthi likhulume laye usomlomo wakhe. Sizaphinda njalo ke sibethe udaba lokuthi kambe khona vele isimo elizweni sinjani lokhe kwakhutshwa wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kodwa ke singaxoxi lo mnumzana Sibanda njalo singalitolikeli ngolimi lesitshana ukuthi kwenzakalani. Asizweni ke ingxoxo esike saba layo lo lesakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona David, yena ke ubesemhlanganweni eMtoko lapho umsakazweni weStudio 7 ubuqoqe ingxoxo labahlali bakuleso sigaba ukuthi bekhulume nje okubakhathazayo umphakathi khona phana. Ngakho ke bakhulumile ngingasoze ke ngithathe isikhathi esiningi, uzachasisa ke umnumzana David ukuthi yiluphi udaba obelusegodweni.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu ngama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo ngokuninginingi lokho okunye okungenzakala after ingxoxo isuke from amaphali abadebesi ncedisa izikhuluma adezisi ncedisa ziyaya kakhulu ebantwini ade bebuyile yibade bekhuluma kakhulu esamavizi abo ikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulumweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona labo ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisincedi. Mina ninalitho lama-token of appreciation wona lawo asoma-token of appreciation awe-community, okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards i-community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abama-in-granite yakhona.
Lapho-ke lizwe umnumzana Nkosikhona David ohlala eHarare obesemhlanganweni weMtoko wona ubuqoqo yi-Studio 7.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pa Women's Roundtable tinokukokai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika, tiri kutarisa kuti madzimai pane here zvavandudzwa munyika kubvira apo pakasiya basa vaRobert Mugabe. Tatova negore chiitiko ichi chakaitika. Tinotarisa kuti panguva iyo ino gore rapera ndipo patakaona mauto achienda iwo kuBlue Roof kwavaRobert Mugabe vachishikonokomberedza ikoko uyezve vanhu tikazovaona vachifora vachipinda mumigwagwa. Asi tichange tichakare tiri kutarisa isu zvaitika muHarare nhasi apo taona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo nevatori venhau vachitaura ivo pamusoro pekukokwa kwavaita kuCommission of Inquiry iri kutungamirwa navamonhlante vekuSouth Africa kuti vauye ivo kuzotaura kuzopindura nyaya yavari kupomerwa kuti ivo ndivo vakakonzeredza mhirizhonga iyi. Asi vachamisa vachiti ivo havasi kuzomira pamberi pekomishen iyi kana vamunangagwa vasina kushevedzwa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi. Saka pindai muchirongwa munoziva zvekuita kana muri kuda kuti tikufonerei. Ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare kodhi yenyu kuitira kuti tikwanise kukubatai. Kune rimwe divi Studio 7 yawanikwa iyo ichiita hurukuro nasi yatinoti town hall kwa Mutoko uko vawanikwa iyo vachitaura nevagari vemunzvimbo iyi pamusoro pema mirira akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika asi vagari vekwa Mutoko vanga vari kuchema chema vachiti ivo kunyangwe hazvo pane dombo riya rinonzi black granite rinowanikwa iro richicherwa munzvimbo iyi ivo havasi kuwanikwa vachiwana choruviri kubva kwariri saka regai tiende timbo nzwa kune hurukuro yanga iri kuitika ikoko kune vamwe vanga vari pamusangano uyu.
Inini ndinoitwa Messi Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Inini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoziona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka hadzina kumira zvakanaka saka zvinonipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi tiri kutadza pati isusu todini sevanhu vemucommunity.
Ini ndinoitwa Steven Zenda ndabva kuward 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sisimesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo pandandoda kuti ndizivewo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri we something muno mamutoko. Nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodzere kana kuti inobenefita 1 constituent inowa ine mamainzi yai at granite.
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isu handisiri kuona kuti granite iri kutorwa richiendeswa kunana Germany kunzvimbo dziri overseas. Kureseki pariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka mamutoko munomu kuti tingoti 1 constituents iyoyo chete ibenefiteka. Ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena. Zvichinyatso kuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema. Zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona tisatotomboenda kunze kwesoko. Nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu haisi hausi mubvunzo. Asi kuti ndakutaura nevanhu vekwamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds, I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds. Asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu zvakanaka. Inini ndotanga nokupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekungoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuzimbabwe. Munhu wese wemuzimbabwe anofanira kubhenefita kubva kublack granite. But chiri kutitadza kuti tibhenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune vagari vekwamutoko tamboti tikupeiwo zvanga zviri kuitika kwamutoko nhasi tisati tadzokera zvedu kune nyaya dzezvematongerwo enyika tiri kutonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vanovaivo mutauriri wava Nelson Chamisa vamukululeko Sibanda varipo panhare pari zvino asi ndichati vatange kutaura nastandakile tozodzoka zvedu kwavari tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei panyaya yekudaidzwa kwaitwa va Nelson Chamisa kuti ende ivo kukomishen yekuongorora nyaya yemhirizhonga.
Yes, my first question to you, Dr. Sifanda, is we all heard MTC leader Nelson Chamisa saying those who demonstrated and to use his words were very stupid. And what would you say to that? What exactly did he mean?
Well, firstly, denials, because denial suggests that there is something to regret or something untoward. But if we are to be frank to ourselves, he did not say that anybody is stupid. He said the idea, the timing, which is what he meant, he said that at the time, the timing of the demonstration wasn't helpful to his idea of how that right should be exercised in terms of the impact it would have especially if that demonstration was being held before the results, even if they were being cooked up before they were announced, because obviously that had an implication on what you do immediately after, what you do immediately after the fake results are actually announced. So the president had a different opinion around that, and he accepted it. And he said at the time, contemporaneously, that look, these people have a right to demonstrate. They don't have to get go ahead from me or from the police. It is if they are frustrated with the process. This is the history of Zimbabwe. But I don't think it's a damn good idea to do it now. And that's what he repeated today. And I think that you know, he should be you know, people should be grateful that in this day and time you have a leader who's willing to tell the truth, to be honest and upfront with the people of Zimbabwe. He said that at the time, I don't think it's a good idea to do this this way. I would have done it differently if I could do it. And he stood by his opinion at the time and also said, look, I'm a lawyer, a human rights activist, a democracy activist, and I will accept that these people, even though some of them may be members of my party, have their democratic and inalienable right to demonstrate, present petitions, and so forth. So you have here a leader you can trust in, leader who also does not always want to walk in front and accept that people have their rights.
Siyayibonga le ngcazelo nje ongasichazisela njalo ngamafichane ngolimi lesindebele ukuthi njengoba uchazisa lapho ukuthi yebo uchilo yini umnumzana Chamisa ukuthi abantu abatshengiselayo yiziwula. Njengoba sithi hayi wabe sithi umcabango nje ibula, hayi atsho ukuthi abantu yiziwula, ungabachasela nje lokho abangazwisisi isiNgisi.
Uthele uPresident Chamisa ilanga elakhethwa ngabantu abatshengiselayo ukuthi batshengisele ngalo, ngaleso sikhathi wayechaza angacabanga ukuthi belilanga elihle njalo eliqondileyo elingaletha impumela engcono kumbe elingenza ukuthi lokho ababe kufuna kwenzakale ngendlela ababecela ukuthi kwenziwe ngayo. Watsho njalo ngaleso sikhathi ubuye waphinda njalo phakathi emphakathini ukuthi hayi bo, mina kangizanga ngibe lesikhathi engacabanga ngaso ukuthi ukutshengisela ngala abantu bekuyinto elokukhalipha okukhulu kangako.
Yes, siyabonga ke ume khonapha ecingweni sizaphendo kwako.
Aiwapa rizvino regai timboteerera zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo tisati tadzokera kuna vasibanda timbonzwa kuti vari kuti chii.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid. Because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other. Because it was premature, it was strategic, and open to be manipulated by the enemies of the people and the enemies of peace, the merchants of violence, the archbishops of violence.
Tafunga kupamukuda, pawati fewa mnanga kwa wati fene mfanga. Patuto una wati fonyika, ya ponja, neru wengo, rukutu unosuka otimuna, kabu kukwiza. Aka saita kutinyika yewe ni mirishonga. Anto zama kutimuwe neru nyara, titirake zira mutu nyara, iwoni itada muziko nae. Saka izo zwezo, ndo patawa kukuti tichada kuona tsamba ya tapuwe, kuti iwo wari kushezwae. Vachi wenga wari kushezwae. Kana wachi shezwa, tocho wona manje kutisunu, sinu famba senu. Kana wasinga shezu, kule wa kutipane da muziko. Kuti chaani kuti commission ine kwa yakarerekera kana isina kwa yakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vose vakataurwa zita ina ndina chokuwanda.
Aiwa, apo tiri kunzwa mazwi emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avataura nhasi muHarare. Regai tiende kuna vasibanda tinzwe vankululeko sibanda, mungatipo here kuti vaChamisa vanga vari kurevei pane zvavataura izvi nhasi?
Vachamisa vanga vachitaura kuti commission yakaiswa mashandiro aari kuita haasi mashandiro anoratidza kuti inogona kubuda nezvinhu zvinenge zviri pachena uye zvisiri zvinenge zvakarongwa nevakagadza iyo commission iyo. Saka vanga vachiti aiwa, dai yakaitwa nenzira yakati siyanei nezvatiri kuona nguva dzino. Munoona kuti zvezvi commission yacho iri kungoteerera magenerals nemapurisa achingotaura zvinhu zvisinganyatsonzwisika zvisina kana kusingaragidze pfungwa. zvekuti munotoonawo kuti vari kunyepa nokuti mune pane mavhidhiyo pane mapicture pane vanhu vakaona zvichiitika anotaura kuti aiwa kati takaona masoja achitouraya vanhu ukatarisa mavhidhiyo anoratidza vanhu vachiurayiwa nemasoja asi komishini iyoyo inongonyarara ichiudzwa nemasoja kuti hanzi vanhu vakazofa neimwe nzira isu hatina kumbotomboshandisa kana mabara hatina kana kutombosvita vanhu takasvika kumusoro.
Pane mumwe ari kuteedza pano paFacebook page yedu ari kuti iye anonzi Jerry Mbizi Viri ari kuti vasibanda vachamisa should apologize the way he put it today is not right. Munoona sei ipapo?
Ndinofunga kuti vanhu havade uye vanhu havasati vajaira mutungamiri usinganyepe unotaura chokwadi vachamisa varamba kuti vanzi ngavanyepe kuti vaifunga chiine zvakaitika musi wa1 kubvira pakupinda kwakaita vanhu mustreet kuzosvika pakazourayiwa vanhu vachamisa vakataura vakati budira pachena isi kuti aiwa inanga asingafunge kuti taifanirwa kuti zvaifanirwa kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi nekuti mukatora vanhu mukavaisa mustreet nhasi ko maresults akabuda akabiwa mangwana toita sei vanhu ivo vakanira ndovamagusa mutaundi endo mafungiro aita President Nelson Chamisa iwayo vakataura muvanhu munguva idzodzo nhasi vakati ndoda kutaura chokwadi kuti ndaifungei paitika zvinhu izvi nekuti vanhu vanofamba vachingonyepa vachiudzwa nezano kuti ndo zvaitwa navachamisa izvi vakati ndoda kubudira vana vemuzimbabwe pachena kuti ndakafunga kuti zvakaitwa izvi zvaazvisina ungwaru zvaazvisina kunyatsoongororwa kuti vanhu vatarise kuti zvinhu zvatiriita izvi zvinogona kuzotiita sei kuzoita sei mangwana zvinokanganisa sei remangwana saka ini ndinoti dai vanhu vafarira izvozvo kuti tawana mutungamiriri unoda kutaura chokwadi usingade kunyepera vana vezimbabwe izvozvo ndozvairehwa pataikampena pai vachiti gamuchira izvitsva mazuwana kazvitsva izvi vanhu vangogara vachiti politics ndeya vanhu vanonyepa vanhu vasingade kutaura chokwadi vanhu vanongoda kungodiwa chero pakunyepa President Chamisa vati handidi kudiwa nekunyepa ndoda kumutaurira ichokwadi vataura kana vasingafare nazvo ngavajairi kuti pava nemutungamiri unoverenga bhaibheri pava nemutungamiri unoda chokwadi vachagara vachinzwa chokwadi there is not a single day ramuchati President Chamisa vapinda meeting nanhingi 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 pavabuda panza apo vazobuda vakanyepa hazviiti hazvisi zvakaitii.
Wa tinotenda vasibanda asi musati maenda zvenyu mumbonotaura nasanda ida kubvunza kuti tichiona kuti tapinda gore mushure mekubviswa pachigaro kwava Mugabe imi munoona sei mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino
zvino kando zvataurwa kana nava President Chamisa zvavakataura sera nezero vakazvipama zvenezero kuti aiwa kamaona ka kuti kubvisa vamugabe yanga isiri nyaya yekuti tirongorwidzana navamugabe yaiva nyaya yekuti pane system pane maitirwo anoitwa zvinhu asina kuvera zvakanaka atinofanira kubvisana nawo hona izvezvi zvakaitika ziya pava nekutambudzika kwekuti vanhu vakapinda vacho vaakutoita zvinhu zvakatoipa kukunda zvaiitwa namugabe zvokuti vakupinda kana mumastreet vachipidza masoja achiuraya vanhu pedzepo vonyepa pedzepo voti tavanoda kusunga vachamisa ndovakaita zvakati nezvakati ivo vachamisa vacho vasina kana chimwe chete chavakataura kana kuti chavakaita musi iwoyo pakaita vakapinda mumastreet vachidemonstrata vachamisa vakati havane kodzero yavo vasiyei kana vachida kudaro but inda handisingade kuti vadaro ndaifunga kuti vambomira masoja aiwa masoja anodii mustreet anouraya vanhu vachamisa took the right decision pese pese zvavakataura musi iyo zvanga zviri right sikana nhasi zviri correct ndokutungamirwa namwariko
aiwa mumbobata makadaro mumbotaura nasasa
ye vensati singubu zvekuti manje lokho kukhulunywe ngumnumzana Chamisa ngabantu lokutshengisela aliboni ngani kungaphazamisa amacebo azayo nxa selifuna ukutshengisela njalo nxa sokutshelwa abantu ukuthi bengatshengisela njengoba sibona abanye bengani bathi abakuzwisisanga kuhle kumbe khona lizachazisa
abantu abaninga bavauzisanga kuhle ngabantu abezano ngoba phela nakhona apho ngelanga lokutshengisela kwabantu upresident Chamisa wakhuluma waphuma egcekeni wathi hayi abantu abafuna ukutshengisela balelungelo labo elibhalwe kwisisekelo sombuso welizwe akekho loyedwa onemvumo yokubatsheni ukuthi ngeke benze lokho ngakho ngoba yena eliloya njalo engumkhokheli ohamba okhulele kakhulu kudemokrasi njalo thanda ukuthi ilungelo labantu libe ngelihlonitshwa ngurhulumente langumuntu wonke nje jikelele wathi hayi abathanda ukuthi engitshela ngabatshengisele kuthi kwanamhlanje mina ngivumelani labo ngithi ngabe baqale bama khonokho kuliqinise kwakutshoyo upresident Chamisa ngibone ngani namhlanje ku-history yelizwe leZimbabwe sesifike esibangeni sokuthi okokuqala sesithole umkhokholi owenza as a politics ame ngeqiniso ongaqamba amanga kusuku ezingaka abantu besithi hayi asifuni kwenza into zepolitics abantu bepolitics baqamba amanga kanjani kanjani namhlanje selithole umkhokheli othi hayi mina ngizakhuluma iqiniso ukuthi ngesikhathi kusenzakala linto yikho lokho ebengicabanga mina angisoze ngiqambele abantu amanga ngoba ngisithi ngifuna ukubathabisa mbe ngifuna ukwenzani abantu abathanda ubukhokheli bukapresident Nelson Chamisa kufanele namhlanje bajabule kakhulu ngendlela yokuthi bathole umkhokheli ongaqambi amanga noba sokutheni yinto entsha leyi into yobukekayo njalo sima uNkulunkulu ukuthi lize leZimbabwe lisukela busiswa ngendlela yokuthola umkhokheli obunje
ngamafitshane ungatsho njalo ukuthi kungani ubona ingani kuzaba linyathelo elihle yini ukuthi umnumzana Chamisa engayi ku-commission leka mnumzana Khalima Mhlanga ukuthi akhulume yini ukuthi kwenze njani sibonile ekhuluma lapho ukuthi kaseyikuya nxa umongameli Mnanga kola engabizwanga ungasichasisela nje ukuthi kungabe kusitshoni lokhu njalo kuzalincedisa njani njengebandla
kuliqiniso elihle kakhulu angithi ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi upresident Nelson Chamisa abantu bakhona abangamzisiya bezana abazama ukungamzisisi upresident Nelson Chamisa uma ngendlela eqiniso eme ngendlela yeqiniso usuka njalo athi yena hayi kungaba yini la yini esiyenzayo kasenzeni into elungisa elakusasa ngendlela eqondileyo kungabe kuyinto embi isitshengiselo esibi kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezizelwe namhlanje kumbe ezazala ngelinye ilanga ukuthi upresident Chamisa ahambe kuleyi committee i-commission ekwazi ukuthi ukuhamba kwakhe kuzasuka kuko phela omunye umuntu kwela kusasa ukuthi ahambe lanxa izinto zingahanjiswanga ngendlela eqondileyo kungani upresident Mnangagwa onguye owathumela amasosha abulala abantu engabizwanga ukuthi akaze laye azotsho ukuthi wathumelelana amapholisa yini udubona ukhona ukuthi i-commission le singalalela ukuthi kuthiwa abantu bezana bathe upresident Mnangagwa kazange enze lutho kazange ahambe kuyinto okufanele ihlumule i-commission ayikhona ukuthi batshelwe umuntu oqhatshwe upresident Mnangagwa ukuthi hayi mina ngenza ngedwa ngoba bengafuna ukuthi upresident Mnangagwa laye angene lapho abuze imibuzo nxa bengafuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo bamamba amacele wonke ngendlela efanayo upresident Nelson Chamisa asoze abe yingxenye yezenzo ezimbi ezifana nazelezo ezivulala umthetho kulizwe leZimbabwe upresident Nelson Chamisa liloya usebenza ngendlela yasemthethweni kuzo zonke isikhathi
tine mwe munyarikani wedu Musare Linda Masarira veMDC yekwakupe yekwamaikupe Miss Masarira tikunzwa muri kuda kutaura chaizvo muchitaura pane pamusoro pezviri kutaurwa navasibanda tipewo pfungwa dzenyu
ndinochena makabikwa sisimavini vatereri vose
aiwa tiri wadi
chokutanga inini ndinowanzoda kuti tigare tiri pachokwadi sezvizvarwa zvemunyika yemuno muZimbabwe pane nguva yatinofanirwa kutamba politics nenguva yatinofanirwa kukoshesa upenyu hwezvizvarwa zvemukati menyika iyo pachitiko chemusuwa 1 ini ndakapota ndatemerwa motikari pagedhi repaHICC ndichienda kuzeki command center nevatevedzeri vanonzi Chamisa vamwe vacho ndinotovazira vakanga vakapeka regalia yavo pagedhi ivo ndikazobatsirwa nevapurisa ndikazonopinzwa nerimwe gedhi zvinhu chiitiko chakaitika musi wa 1 vachamisa kana vachita havachizivi vanoreva nhema nekuti ini ndinozviziva ndinotoziva nevamwe vaitopa maprotesters acho mari yekuti vaende kunonwa mhamba kuti vaiende kunoita mhizhonga tine mavhidhiyo zvakare avabiti vachitaura kuti nyika ino haizotongeki haizogariki kana musina kugadzirisa zvinhu kune vazhinji vakange vakanyora vakaita mavhidhiyo pafacebook vakazobvisa vaona kuti nyaya yaipa ngatisaitei vanhu vekuti tinoda kuzvichenura zvakaipa chatinenge taita chitiko chakaitika musi 1 August was uncalled for, was unnecessary. Nekuti ma results ane mazuva mashanu anobvumirwa kuti agogona kunotaurwa mu electoral estimate mu Zimbabwe. Tambudziko rine vatungamiriri vemapato muno muZimbabwe nderekuda kushandisa vanhu kuti vakwanise kunorwa hondo dzavo ivo pachavo, asi kana ivo vanhu vachishedzera kuti tipatsirewo kurwa hondo dziraramo rechouviri nemabasa, havawanike vatungamiriri ravo varipo pakuvati mhanyai nezvandiri kudai nini kana neagenda rangu. Chiricho chinhu chakaipa chinozoita kuti kana zvinhu zvinge zvaipa votanga kurasha vanhu ravo vaakuvashedza nemazita kuvaka kusa chino chakaipa chakaipa mazuro kwazvo.
Mombobata makadaro musvare masarira tine mutereri wedu ari panhare. Hello.
Hello.
Ehe, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Mrs. Bono, ndiri kuwindoko kuNamibia.
Taurai tinzwe.
Ini ndiri kuda kutsigirawo pane chitiko chakaitika musi wa 1 August. Ndanga ndiri kuZimbabwe ndakazviona zvichina kuitika zvino zviya zviya. Takanyanya kuitika paipai ndechekuti vanhu vemuZimbabwe pari zvino vanhu varwadziwa neupenyu hwavararama kubva muna 1980 kusvikira iko zvinezvi. Hurumende yeZANUPF ichingodzvanyirira vanhu. Saka vanhu zvakaitika pai vakanga vatozviziva kuti our votes they are going to be stolen and chaidhileya kuti vaanaunse nyaya kuti veda kutanga vaba mavhotes. Vanhu vakapinda mustreet vanga vasiri vanhu vachamisa chete. Makapinda vanhu vese vakanga vasiri vezano chete. Mind you kwankuine mapresidents 23 mapresidential candidates aikondesa vese vavo vakanga vaine zvavaitarisira outcome pamavota paelections. Of which vanhu vezano vakanga vagara vakutotanga kutoita zvinhu zvavo vabatana nachigumba netimu yekuzeki. Saka isusu sevanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari tarwadziwa neupenyu hwatakararama. Isu takatobva kuno kuNamibia kuenda kuHarare kuno kuZimbabwe tichienda kunovhota. Voti iyoyo yaibiwa, voti iyoyo kutaura kuno kutadzoka bheki futi kuno kuNamibia kuzosafa zvatanga tichikungoita futi. Tanga taakuexpectawo ebetter Zimbabwe tichiti takanovhota isusu. Kuchinzi Zimbabwe yachiwanawo purezidendi anotyawo Mwari asinawo ropa mumaoko, at least tauchikwanisa kunogara kuZimbabwe, togarawo zvakasununguka munyika medu, tobvawo munyika yevatorwa matiri munomu. Saka tauya kuZimbabwe the same thing futi ndozvavakada kuita. What happened this year, honestly speaking, vanhu tiri kurwadziwa, taitarisira for a change. That's why makaona vachamisa vachiwana mavhotsi ane mutsindo. Chero havo vakaba kwavara muNangagwa ikoko nezeki yavo nachigumba wavo, they must know kuti mwoyo yevanhu iri kurwadziwa ende mwoyo yevanhu iri kuchema. Right now yes we are talking, makauya kuno kuNamibia kune mazimba asafode kungowana bhebhasi chete kudzokera kumusha, vari kugara mumambashu because of the situation iyoyo yeZANUPF. Tiri kuvarwadza chii kana vasadiwe, they must just go ZANUPF. Vanhu vakatumwa vakavhota vakavhotera vachamisa, vachamisa ngavatonge nyika, at least tomboona zvinhu zvichishanduka.
Muri ipapo
haachada kuya kuZimbabwe because vari kuona kuti udyire hwembavha dzeZANUPF huri too much. Saka iko zvinezvi vadii kuti vachamisa vane maoko akachena vombopindawo titange kurarama zviupenyu huri noma hwatikamboraramawo kumashuro.
Maibhuno,
very worried neupenyu hwekurarama. MaZimbabweans are out of the country, nevari muZimbabwe vacho, even right now is we are speaking and they are suffering.
Muri ipapo Maibhuno, mungatimi upenyu hwemadzimai nyanya hwasanduka here mushure mekubviswa kwavaMugabe? Tichiona kuti iro vhiki rino gore rapera ndo pakaitika kubviswa kwaMugabe pachigaro.
Inini hangu semudzimai ndichitoona kubviswa kwakaita vaMugabe. VaMugabe vanga vasisazigudhu zvachose kwatiri madzimai. Kubviswa kwavakaita takapururudza takapemberera, tisina kuziva kuti chataita tatora tai rimwe chete rine ponji rakaponja tisa futi parori tibvisa rakaponja tisa rakaponja. The situation haipana zvazvaichinja, otherwise zvokutoita wese. Because the question is, zvisu taitarisira kuti dai kuchinziwo hurumende yachinja makambani akavhura vanhu votanga indastri yotangawo farming yotangawo kusimudzirwa munyika medu then takuchikwanisa kuraramawo semadzimai.
Aiwa,
mashoko. Iko zvinezvi zvikatova wese. Inini hangu pana Munangagwa ndina chandiri kumboona chakachinja kana chiri nani. Pana Mugabe hapana chavaitinga vachatibatsira vangavava wese. Situation iri muZimbabwe yangoda Mwari vatiisirowo munhu asina ropa mumaoko asi anotya kuuraya vanhu. VaMunangagwa vakaratidza matrukala zvavo musi wa1 because masoja akapinda nepfuti vachatsvaka vanhu vasiri armed. Of which is the Zega Ziri wrong. Whether Gutivan, why demonstrate about it? He really knows Gutivan Largus Divasha Itika. And my share of my mountain, I get from my fault. My Tanga Kwananta Zogum Zarabani, Emma Rarachi Jump, like Tanga Bambo, Nika, of which one would Tango Far, Wanguia Kareba. But now Tanguara can make an agreement by Chiba when even Western appeal. Karishi nezvanhu vakunatoziva chokwadi dzatwe vanhu vakapinda mutsiti vaine hasha.
Mhm, aiwa mashoko makuku tumuve nezuva rakanaka.
Nemiwo maita ba.
Bye bye. Star, we're hearing there from our caller. She is lamenting. She's saying nothing has changed ever since Mugabe, you know, was taken out of power. And she's really saying that she feels that it's the soldiers who killed those people. And she... obviously, you know, she's saying she's in support of opposition leader Nelson Chamisa, and she says he should be given a chance to lead the country. Yep. But let's come back to you before I go back to Linda and Mr.
Yebo ke siyezwa lapho ukuthi besilomlaleli yena ubekhuluma sithi uthi yena hayi lokho kwasusa uMongameli Robert Mugabe esihlalweni akukho okuningi okwaguqukayo. Njalo yena ukhanyisekela ibandla leMDC uThelezani PF selehluleka. Ngemva kwalokho sizwile njalo omunye umhlonishayo tesilaye lapha unkosazana Linda Masarura ekhuluma laye engani uthi hayi ibandla leMDC lingakhuluma ingani limsulwa laye wahlangana lalo udlakela ngalelo langa ngo-August 1 njalo uthi abanye babo uyabazi njengoba la kulibandla ephuma kulo ukuthi bengabe ngabe MDC. Ngakho ke sizabuyela kuwe Mnumzana Sibanda ukuthi ungathini ngalokho okukhulunywe ngonkosazana Masarira.
Awu bakithi dadewethu, inkosazana Masarira sithi thina ngesikhathi esinje kweleZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi sinifakele umthandazo kuNkulunkulu. Ngoba phela ukufa kwabantu ayisiyo into esingathi thina singazama ukuthi siyisulasule sisazi ukuthi kodwa abantu babuleyo ngubani. Sithi sidinga ukuthi siyijikele phaya, siyifake phaya. Iqiniso yokuthi kukhona umuntu obelompopo esitaradeni odubula abantu basichiya kabasekho kuleli lizwe. Uzwile umama ongasenamibhiya lapha ekhulume thina hayi bo abantu sebezondile bengadingi lokumenywa ezitaladeni. Ngoba phela besesaba khona ukuthi bazabuye babuyele emva phaya abasuke khona belo mgabe bebona ukuthi bewokhulu kangaka. Bese sithola ukuthi akusuze kuswelakale kuze umuntu usewolize ukuthi bazabe bekhona phela abasafuna umthandazo. Ababelokhu bethi hayi ngoba mina bengifuna ukungena ngaleli yena cele, ngoba mina lezi suku ngidlela kweli cele kuzamele kumelokhu ngijhayele naleyo. Phela abanye abantu sebesutha kakhulu kweleZimbabwe ngokuthi bahlale nje belo mkhuhlane othiwa i-antichamiosis. Everywhere. Vele ngingaphiwa isikhathi sokuthi ke ngikhulume kufanele ngithi uChamisa wenze wathi. Sure.
Ungasichasisela ukuthi kuyini umkhuhlane lo.
Sabithingi ukuthi umuntu abulawe. Laba bantu siyabakhulekela sithi uNkulunkulu makababone.
Yes, chasisela ukuthi umkhuhlane bani lo okuthiwa yi-antichamios.
Phela lo mkhuhlane we-antichamios yiyo le ukuthi umuntu wangikhona nxa engasathethisanga. UPresident Chamisa usegula usukabe nomkhuhlalo ukuthi asezwa kuhle angaphiwa vula umlomo nje kuphela yihlamba kulandaba ukuthi uPresident Chamisa utheni. Siyakuzwisisa, siyabakhulekela sithi nabakhokheli bezinkonzo kababazi abantu abagula nge-antichamiosis le.
Yebo, ubambe khonapho Mabelas. You saying there are people are suffering from what he calls anti-chamiosis.
Wow.
Every time he says they open their mouths, they have to say something against his leader. I guess he's referring to Miss Masarira. They will go back
we'll
to
give
her
a chance to respond, but we have a caller. Hello? Hello?
Hello?
Hey, Trukta ora nani uyezwe murikupi?
Murikutaura na Jablani kuno South Africa.
Taura itinswe.
Makadi yenyu pa America.
Aiwa tiri wadi murise ikoko.
Aiwa kuno kwakanaka tizimavela. Eh, anofuka nyari mudaro tiri kuinzwa takatirira mazuva ese atipfurwi pane Studio 7.
Oh, aiwa tinokutenda.
Tenge chitera zviri kuitika kumusha kwetu nekuti kumusha.
Mhm, taurai tinzi.
Nyaya iri kuitika kumusha kwetu ndiri kuona kuti hurumende yavo Munangagwa kwakukwererwa here kuyaita. Nechekutanga ndichambodzokera kumashure ndichitaura maererano nemutemo wakaiswa kuchitidzwa kwemari.
Hamuchanzwiko hanzvadzi.
Hamuchanzwiko.
Ya taurai tinzwa moti gaga kuitira kuti titorova.
Tachidzwa ndichambodzokera kumashure ndichitaura pamutemo wakaiswa uyauyauya. Wokuti 10 years kana ukabatwa uchichinja mari izvozvo handizvo zvinogadzira kuti economic yenyika iite. Handi hazvigadziriswi nekuchinjwa nekubata vanhu vari kuchinja dzimari. Vanhu vachinja dzimari vaya vanhu havo vatonetsikawo kwozoti kuna vamwe varifumwa havo nevaminista asi vachinjiwavo vamwe vacho vanhu varikuzvitsvagirawo mabasa nekuchinja mune mabasa. Tochienda panyaya iripo iko zvinezvi. Nyaya iri kunzi vachamisa ngavauye vagozotaura kunana Mhlandi kuyakuya. Ndinoona kuti vachamisa havafaniri kuti vaende kuyakuya. Kana kuri kuti zvoni vana vamunangagwa havana kuenda kuyakuya kana vachiwenga. Pakuti vachamisa tinenge takutaura pachokwadi zviri zvokuti munhu anosaidira bato ripi ba. Vachamisa ndiwo munhu ane wanhu muZimbabwe muyamuya zvokuti kana nyaya yavari kutaura yekuti vanosunga Chamisa zvarova kuti wasunga Zimbabwe yese kana vachiti vanosunga Chamisa. Saka izvozvo hazvishandi. Dai varegedza kudaro zvavari kuita vatungamiriri wedu iko zvinezvo vairamba kuti vanhu havana kurayiwa nemasoja zvino zviri pachena. Makambozoone pitete zvokuti kana uine vana vako mumba mwana oenda mumba obashuga mukicheni aine mashuga pamuromo oramba kuti hana kubashuga iye shuga yapera mumba. Ndozvakafanana nezvirikuitwa nehurumende kumusha kwedu. Iri kuramba zvinhu zvakaita zvinhu zviri pachena zvisina zvokuti pane kuda kutsvagaba. Ende nekomishini yakaiswa yamuhlande yayayi handioni kuti yakanga ine chance yekuti ingauye kuti igozoita investigation pazvinhu zviri pachena kudaro. Murikuona zvobva zvatiratidza manje kuti nepamavhoti pacho hawaibvuma kubva pazvigaro kana vachiramba nyaya iri pachena kudaro kwatika kurova kuti pamavhoti isusu taimbofunga kuti pamwe takadyiwa handizvo here. Asi iko zvinezvi takuzoona kuti takahwina nezvine mutsvindo pakuti wari kuramba zvinhu zviri pachena kureva kuti kana pamavhoti takange tahwina wakati iwo ndo wahwina. Saka nyika haitongeki nematongekerwo akadaro. Ende iko zvinezvi zvavada kutaura kusunga Chamisa izvi wafanira kuti wasunga Zimbabwe yese nyika iyi haizofi yakatongewa wakaita zvavari kuita. Dai wanga vari wamuwanu ngavabvume kuti zvinhu zvinati munyika ngavabvume ngatibuda nepachena pakanyangara pakanyangara kwete kupomerana mhosva. Pana mai wamwe vari papa wekuna vanga vacho vari parunhare iko zvino izvi vekuva maikupe. Hawana icho vanogona kutaura chinhu chinouya kumba nekuti izvoni maikupe havadi kutomboona MVC nevatedzeri wavo kuburikidza namaikupe nevatedzeri wavo. Saka vanotongowenga basi kuti izvoni vachamisa wakazodai vachamisa wakazodai. Takanga takatarisa pamatv atomboona vachamisa kuyi baizvo kustriti baizvo.
Aiwa, tinotenda regai tibva taenda kuna iwo muzvare Masarira. Tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Ndatenda ngavataure chokwadi mai Masarira varigere kuenga.
Bye. Muzvare Linda Masarira pindai muchirongwa tinzwe manga muri kunzwa zvazviri kutaura muteereri munoti.
Sekutanga sisimazve ndofunga chinhu chandinogara ndichitaura kuti dambudziko guru riri mukati menyika yedu nderekuti vanovhota havashandise pfungwa dzavo dzakazvimiririra kuti vanosarudza wekuvhotera. Vanotanga vatarisa vanhu vakaunganidzwa mustadium havadzamisise pfungwa zvakare nekuti wavari kuvhotera akamiririra chii. Ndodambudziko rekutanga ratinaro mukati menyika yedu. Chechipiri, tikanoti vanhu handei tinorwira kodzero dzedu kuti muzvipatara muve nemishonga hakuna anobuda kuenda kunodhemonstreta. Asi munhu akanzi handei tinobvisa nhingi pachigaro kana kuti ini ndini mutungamiriri vanobuda. Saka vanhu kana vasati vaziva chakavakoshera muupenyu hwavo vacharamba vari munhamo nematambudziko nemadzudzo avanhu. Chechipiri chandoda kutaura,
solution yematambudziko ari muno muZimbabwe haisi muna Munangagwa haisi muna Chamisa haisi muna Tokozani Kube haisi muna Noah Manyika. It is not in a political party leader. Solution yemuZimbabwe haisi mutungamiriri wenyika. Solution yematambudziko ari muZimbabwe iri muzvizvarwa zveZimbabwe. Kana zvinge zvagona kunobvika majaketi emapato vagona kunomira pamwe chete sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe vachiti taneta nekuitiswa nevatungamiriri vemapato ndopa tichatanga kusandura nyika ino. Vanhu vakabatisisa ipapo ticharamba tichingochema tichimhitsana nenyaya dzemapato. Vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe ngazvitivhura njere dzidzekese pfungwa dzizive kuti simba reutungamiriri nekutungamirirwa ruri muvanhu kwete mutungamiriri webato. Nodambudziko ratinaro uno muZimbabwe ndosakunyora chero kumakereke vanhu vanopedzisira vachiitiswa nevafundisi nemaprofita nenyaya yongofunga kuti umwe munhu achakubudisa matambudziko ako. Dambudziko riri muZimbabwe rinogadziriswa nezvizvarwa zvese zvemuno muZimbabwe kuti minda igone kunopiwa munhu wega wega anokwanisa kurima kuti kwanise zvakare kuprodusa kuti mari ipinde mukati menyika ino. Pane zvino nyika ina mari ende mari haiunzwina Chamisa, mari haiunzwina Munangagwa. Mari inogadzirwa nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti tigogona kurima tivhure maindastri tive value addition tichere zvicherwa zvedu titengese foreign currency ipinde munyika. Kana pasina izvozvo zviroto zviroto zvekufunga kuti munhu mumwe chete anonzi mutungamiriri wepato achagadzirisa matambudziko ari muno muZimbabwe. Ini ndinozoda kumira pachokwadi kutaura chokwadi, handitauri zvemapato noti zvemapato hazvisizvo zvasandura matambudziko ari muno muZimbabwe. Chichagadzirisa nyika ino mumwe nemumwe wechizvarwa chemuno muZimbabwe achasimuka achiti ini ndakudogadzirisa nyika ino. Nekuti vanhu chavasinganzwisisa ndechekuti problem hombe yatinayo mukati menyika ino icorruption. Corruption haisi kuzanu chete, iriko kumapato ese, irimo kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe. Saka ngatimbomirai kuda kupomerana kupotorana matombo tichage wacho ari kuti iye haana mhosva haana chakaipa chaakatadzira ikonomi yenyika iyi. Nguva yakare yanguva yekubvisa majaketi mapato aya tione kuti tobatsirana sei kuti nyika iende mberi. Kuna nambuya vari kutotitongovana vanagudzi vagona bhinga vurindima vari kutambura vasatambobata kana mari mumaoko avo. Kubva 2000 mapato achingozvidzana kuti ndiwadai we should stop this blame game. Ino yanguva yekuti tibatsanesana veZimbabwe tigadzirise nyika yedu. Ivo vese vanoda kutungamirira ngavabvise majaketa emapato vagare pasi. Kana vati vaine zvipiso yekuti kana vachipinda musarudzo vari kuda kumiririra zvizvarwa zveZimbabwe indo zvakandikoshera. Izvi zvemapato zvemaelections akapfuura. Ndipotamigwa ndakutaura zvakare zvemaelections zvona 2022. Pane zvino ndakutaura zvekuvaka nyika ndo zvakakosha kuti vana vedu vari kuzvikoro vavana vane mabhuku vavana vane makombiyuta zvavo zvichifamba vachidzidza kune zvakanaka zvipatara zvine mushonga vanhu vachienda kumabasa mari ichipinda munyika mari ichiwanika mabhaga ndo zvakandikoshera pari zvino.
Mombobata makadaro
akaruza ndiani ndeimwe nyaya.
Mombobata makadaro Mr. Svanda mombopinda imomo muchitaurawo kuti munoona sei zvekutaurwa naMuzvare Masarira panyaya yekuti iyo ino yanguva yekutarisa kuti nyika yoenda kupi munoona seizvi.
Chekutanga ndinoti tinopa kutenda kuna Mwari nekuti minamato yedu inenge iri kunyatsofamba. Muri kuona kuti tabuda muurwere hwedu huya. Zvinofadza zvikurusa. Kasi ndinoti ini tiona zvekuti pane rimwe dambudziko rekuti pane vanhu vanotadza kuziva kuti ikonomi yenyika inotungamirwa nevanhu. Haingozviitega kuti nyika iite sarudzo dzinoitwa ndezvekuti mune uchiti kubva musarudzo ino kunosvika musarudzo iyo tinenge tichitungamirirwa nevavava ndo vachagona kugadzirisa zveupfumi. Zvino mukati zvo hazvina basa. Tinobva tashaya kuti tiri kutaura here nenyaya yekuti tawana mukanwa wekuti taure kana kuti pane zvakati kutukutu zvatinoda kuti tipinze mudariro mune vamwe vanhu. Zvisinei tava kuda kudza vana veZimbabwe kuti nyaripo ndeye kuti vachamisa vanoti nyika inogadzirwa ikonomi kana paita vatungamiri vanodiwa nevanhu vakapinda nedemokrasi uye vatungamiri vanomhanyisana nenyaya dzeuri vatungamiri vanotivoka hatide kuti tidzingane sevatisingafariri tida kuti vanhu zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvigare zvakafara munyika ya madzibambo emadzibambo yedu. Tinozivazve kuti tinoda kana tinoda kuti economy iendere mberi hamudi masoja anongopinzwa mumastreets achingouraya vanhu achiita zvaanoda vakatemba tinhuwani kuti aiwa tinogona kunyepa tinogona kuuraya vanhu nhasi todzoka mangwa makatitarisa kudai zvataura muteereri ataura pano kuti hapana muZimbabwe kana pasi rese rino anotofunga kana kufungidzira kuti masoja haana kuuraya vanhu. Vanhu vakazviona vaivepo. Vanhu vakapinda muzvipatara vaine mabara emaAK-47 masoja akaonekwa achipfuura vanhu. Mutanzi tichanyepera vanhu nokuti tisu tine miromo muhombe kana tisu takaita sei toti hei vachamisa ndovadai vachamisa ndovadai. Muti vana vemuZimbabwe vakapusa here? Zvinondirwadza zvikuru sakuwa vanhu vanoti vanoita zvematunga zvekutonga kwenyika vachiti ivo vana vemuZimbabwe vese zvavo nokuti vakavhotera vachamisa vakapusa.
Mumbobata makadaro vasibanda over to you sir.
Ngizwa kuthiwa silo umlaleli ecingweni ubhuti Alex. Linjani khona ngapha?
Sikhona sisiri njani?
Ye, lifona lingaphi?
ngiseJohannesburg.
Kunjani eGoli?
Hayi, liyana manje kade kushisa kodwa manje hayi seliyana.
Phose lakho.
Uyazi ukuthi wena sisila indlela engibona ngayo nje kushuthi lana bhodi yama-leaders esinawo ngapha kuchamisa naye emnangako ngibona ngathi bonke nje ba-wrong bonke obayi-two. Angibona ukuthi ikhona isolution ezoba khona kuyonke into esibhekane nayo kumanje elizweni lokuthi kushoda yonke into ekhona i-economy yawa everything vele ibukeka bonke banegama elibi emazweni ngoba uma uchamisa wayeyinkokheli yangempela eyayiqonda ukufikela abantu nokufuna ukuthi aphathe. Ngiyakholwa ukuthi le ndaba yokuthi abantu bedemonstrate bedemande ama results ama-elections yayinye iziyenzeke le nto uma ngabe yena wayesele eqonde ukuthi ufuna ukuthi avikele abantu ngoba wayevele esazi kwasekuqaleni ukuthi vele lapha kuzonakala vele ngoba uma sithatha nale nkulumo uChamisa kuqeda ukuyikhuluma manje le yokuthi labantu laba benza wrong vele abantu abangenangondo laba bangayenza into enjengale behlasela ama government yesaluthi vele iyabulala. Uyabona ukuthi manje useyishaya emuva eyishaya phambili.
Ye, kodwa umzwile umnumzana Sibanda. Kodwa umzwile usomlo wakho umnumzana Sibanda echasisa. Uthi kachonga ukuthi ngabantu uyakukholwa?
No, abantu bepolitiki vele bayisebenza ngaleyo ndlela. Ufuna ukudida nje imiqondo yabantu. Ngoba indlela vele abavikelana ngayo bona bodwa nje. Uyalibona naye iphutha leli khona lapha kuChamisa ukuthi manje ekuqaleni i-OAU iye yakhuza la-BNDC ukuthi kayiyekele ukuthi ma idliwa kuma-elections iyoqeqekekisayo nesadeti nakho iyaqinisa mphela ukuthi ethi abayiyeke le nto ukuthi bathi bona ngeqekekisayo. But ma ubuka khona manje uthatheka ekuthenini umakhuphe uhlafele kangaki ngabantu abangabe-MDC bahlafela ngisho ngasemngabeni ka-Tsvangirai la kwabayihlazi impela kwabona wonke umhlaba wonke befunda i-creation nje bambulale nje bethi bamshisele endini. Ngitshela nje ukuthi lapha ngale sikhathi beyodimanda ama-elections ngale kube ngaye bakhole ukungena lapha kuzethi umonakalo lo uzodala lapha nawuzokwangakanani ma ubhekile
hayi siyabona
exciting kahulumende amtota akwazi ukuthi umdaba
manje sikhathi asavuma ukubana siqhubeke. Siyabonga ubhuti Alex yena osegoli njalo sibonge isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ebesikhuluma la ekhona leNgilandi.
Tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pachirongwa nesu nhasi. Tinotenda Muzvare Linda Masarira veMDC yekwa Muzvare Kupe uyezve navaNkululeko Sibanda vanga vari pano nevese vakwanisa kupinda muchirongwa. Tinokutendai muve nezuva rakanaka pano pachirongwa chedu paWomen's Roundtable. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti ngatisanganei zvakare muvhiki rinotevera apo tichiendeza mberi chikurukura nhau dzemadzimai.
Yes, divaneni njalo ngevhiki ezayo livalelisayo ngisithandekile.